vaiva varwi muhondo yerusununguko kana kuti mawar vets vanoti havasi kufara kuti havasi kubatwa zvakanaka nehurumende. Makore makumi matatu nemasere nyika yaiwana kuzvitonga kuzere. Vati ruzhinji rwavo harusi kurapwa sezvo rusina mari, uye kuti mari dzavanopiwa nehurumende kuti vabatsirikane dzishoma zvikuru. Vapomera vamunangagwa mhosva yekukomberedzwa nematsotsi asina hanya nevaiva varwi muhondo yerusununguko. Ava vati vane basa nezvigaro chete. Sachigaro wemawar vets mudunhu rebulawayo Vasipa Sinqube vaudza vamunangagwa kuti vamwe vavati makoronyera ndivo vakatora zvigaro musarudzo dzekutsvaga vachamirira ZANU-PF musarudzo dzegore rino.
Asi matsotsi waanawo pamberi purezidendi ndiwo akukukomberedzai futi kuti usafambe nevako. Purezidendi, maprimary elections akaitiwa, takaona maresults, tikaona vanhu vechinyunyuta. President, maprimary elections haana kufamba zvakanaka. President, tiri kuenda kumaharmonized elections. Isisu seBulawayo takatotaura kuti candidate yedu presidential ndicomrade Emmerson Tambuzo Mnangagwa.
Sachigaro wemawar vets mudunhu remashonaland central vasanoparire nyatwa vati chikwata cheG40 ndicho chichiri kutonga muZANU-PF. Vakakurudzira kuti nhengo dzechikwata ichi dzibviswe muzvinzvimbo zvakakosha mumatunhu akawanda munyika, vachiti vanhu ava vari kudzodzera shure zvose zvinenge zvasungwa nevaiva varwi muhondo yerusununguko, zvinobata raramo yavo pamwe nekusimbaradza musangano weZANU-PF.
Pane maproblems ewelfare ataurwa. Vakasuggestwa kuti mapensions edu anofanira kunge ari above the poverty line. Taikumbira kuti tiwedzere, sekuti tinoona kuti pamunoda kuwedzera mari apa, dzimwe dzenguva munotya the business community iyo inouya netsvimbo ichitirova kumashure ichinda yakwidza inflation. Tinoona sekuti vanhu havanyatsonzwisisa zviri kuitika muZimbabwe, nekuti muZimbabwe medu ukatarisa mawar vets emuZimbabwe achikombewa nemawar vets edzimwe nyika dzakarwa rusununguko, tisu varwuri verusununguko vasina chavakawana.
Vamunangagwa vavimbisa kugadzirisa nhona dzevaiva varwi muhondo yerusununguko, vakavakurudzira kuti vanoshanda zvakasimba kuti ZANU-PF igokunda musarudzo.
The current new dispensation kunochete kutsvaka munhu akanga asindiwo veterani. Tese vazhinji apa tirimawo veterani. Saka inyaya yedu hatingakukangamwiri tiri vanhu vamwe. Pane vamwe vati hadene land levy mawar vets akabviswa kana pamatolgeti saba tipfuure ndi pamatolgeti tikati iwe chiwengo wazvionaka vanhu vaya vanopfuura pamatolgeti nemota wena. Vakatizve G40 ichimwewo muhurumende nomupati imaishandiro iyoyo vatara kuti nyaya yemabarials yemakomrades edu akashaya kare kuti ngaiongororwe. Vemashi West vanzi isu makomrades tinenge makatapira tinovhura mugwagwa asi hatizofambi kana wapera. Chaiwazvo hadidzisanei precisely kuti patiri kutadza ndepapi tichitaudzana.
Vamunangagwa vashorawo chikwata cheG40 vachiti chakanga chaendesa nyika kumawere zvakange zvava kuita kuti bumbiro remiteme yenyika risatevedzerwe, vachiti munhu wese anosungirwa kuti acherechedze bumbiro iri. Vamunangagwa vazivisawo kuti hurumende ichawedzera mari yemudyandigere kune vaiva varwi muhondo yerusununguko Awa vanga wa chigununguna kutivaru kupiwa mari shoma inaita madora mazana maviri nematana tupamu mpamwezi wega wega maofes aya akumbira kuti atuza zvigaro zvepamusoro mapazi ehurumende zvikuru sei mubazi rinoona nezvekugoverwa kweminda pamwe nemubato rezanupf achiti ndizvo zvinoita kuti nyaya dzakanangana navo dzigadziriswe vakumbirawo zvakare kuti vasabhadhariswe mari pakupinza motokari dzavanenge vatenga kunze pamwe nekuti vasabhadhare mitero yekushandisa migwagwa kana kuti matoll fees vachiti havana mari musangano waitwa navamunangagwa nevaiva varwi muhondo resununguko avo vati vachatsigira vamunangagwa musarudzo dzegore rino ndewekutanga kubva zvavakagadzwa semutungamiriri wenyika vamunangagwa vati hurumende ichazadzisa zvose zvavakavimbiswa nevaimbova mutungamiriri wenyika varobert mugabe pamusangano wavakaita nevaiva varwi gore rapera vamunangagwa vazivisawo kuti vachaita musangano wakadai nevechidiki munguva pfupi iri kutevera kuti vanzwe nhuna dzavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.